zvanotaura meya uyu aripo iko zvino taiva nazvo pakanzuro yedu yapfuura. Takanga tine vanonzi special interest groups, vakanga vari 11. Tatine maadvocates, takanga tine madoctors, takanga tine maengineers. Zvaari kutaura izvozvo havana value yavakaedha mukanzuro kusvikira zvazoonekwa kuti hazvitombobatsiri kunge varipo, nokuti vakatindosvika zvavo votokotsira kana kugara vakangoteerera zvamunotaura, nokuti tiri papolisi level. Ukauya uchida zvechiprofessional unotadza kurisevenza basa racho, nokuti hasirizvo zvinenge zviripo. Saka meya vakatadza kunzwisisa basa rakanzela chokutanga, zvinova zvakatigumbura. Makanzela mazhinji arimo vakatuka zvisiri izvo. Vazhinji varimo vane mabhizinesi avo, maakaundensi avanotaura aripo. So vakatituka nenzira ine yatisina kufara nayo, nokuti havazivi basa raka atasike kutanga kake tatu vakava chikusvitaura. So nangoti vanhu vanzwisise kuti hazvingatifadzi isu. Ivo meya basa ravo nderokutevera maofficials, taita maresolutions kuti ivo tinoda road yakati igadzire. Basa ravo nderokuenda kwomukatani krake kuseni vachinomubvunza kuti zvakapasiwa nekanzuro zviya zviripi.
Saka muchaona ramangwana renyu rakamira sei, kanzela Moyo? Ukama hwenyu nameya?
Ukama hwedu nameya hauna kuipa, hwakanaka sere. Anofanira kungogadzirisa maspeech ake, nokuti kaatetatu achizvitaura. Saka pati inofanirwa kumuisa mulaini, kumudeedza vomuisa mulaini repati. Pati yeMDC haisiye maprofessors, haisiye madoctors, ndeye munhu wese, ndichenga wese. Iko zvino mukatarisa kabineti yedu yatiinayo, ine madoctors nemadoctors, asi ndiyo nyika yakaora pakutongwa nenyaya yekufunda ikoko. Saka ramangwana redu nameya tiri kuti isu zvakanaka, ngaachinje unhu hwake, azive kuti MDC ipati yevanhu vese.
Tiri kunzwa kuti muri kuronga kuita kurudzira yekuti meya vasiye chigaro, zvakamira sei?
Hatisi kudaro. Pati yedu ipati discipline ine hunhu. Tiri kuratidza chinyiito chedu kuvakuru vedu kuti vamudeedze, vataure naye.